Bazi remajere reZimbabwe Prisons rakanyorera masamanisi kuna vaJohn Mahlabela vanoshanda kujeri rechiredzi kumasvingo kuti vave kuzotongwa mutwato wechikumi vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu chechitatu chemutemo wekushanda kwevanochengetedzwa vasungwa kana kuti Section 3.1 of the Prison Staff Discipline Regulations 1984. VaMahlabela vari kupomerwa mhosva yekunyora mashoko paTwitter vachiti huyai kuchiredzi mutungamiriri wenyika kana kuti come to chiredzi my president. Rebazi rezvekuchengetedzwa kwevasungwa vanoti mashoko aya akanyorwa mushure mekunge vachamisa vaita musangano kujerera Goth Point kuzaka kumasvingo. VeZimbabwe Prisons vanoti mashoko aya aizvidza mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye vaMahlabela havana kodzero zvachose yekunyora sezvavakaita izvi. Vanhu vana vari kutarisirwa kupa uchapupu vachiroverera vaMahlabela mhosva uye dare richagara kumasvingo kutonga nyaya yavo. VaMahlabela vanenge vachimirwa navacolin Maboke uye vaBeti Nyamaropa vanova nhengo dzeZimbabwe Lawyers for Human Rights. VaMaboke vanoti havaoni mhosva yakaparwa navaMahlabela.
Chokwadi ari kutongwa musi wa12 June pamasvingo remand prison. Ari kunzi wakashowa loyalty nekuva mutraitor pakati come to chiredzi my president paTwitter. But chiripo panyaya iyi ndeyekuti Twitter yachona iri kunzi yakashandiswa. Hapana evidence iripo inoratidza kuti iTwitter yake. Kechipiri ndeyekuti pane nyaya yefreedom of expression. Munhu une right yokutaura zvaanotaura kuti come to chiredzi my president. Uye hazvisi clear kuti president wanga achireva ipapo ndiani. Unogona kuva president wamunangarwa, anogona kuva president kuda kuchechi kwake, kana president chamisa weopposition, kana president maimujuru veparty yavanayo yavari kutungamira. Mapresident akasiyana. Saka ndinonatso kuti inongova nyaya yekuti pakangomanywa kunzika tisunge munhu pasina ubo hunoratidza kuti mhosva yake chaiyo chaiyo ndeyekuti chinyi. Chiri nepandiri panapa ndoti vapresident werimwe organization isingazokuita nematongerwo enyika.
Mashoko aya atsinirwa nerimwe gweta remumasvingo vaAmin Mafa vanoti bumbiro remutemo harirambidze vashandi vehurumende kutsigira bato ravanoda.
Mutemo bumbiro remutemo ndinofara zvikuru kuti haripatsanudzi macitizens ezimbabwe vagari vemuzimbabwe kuti musivhuse vhandi rekati haasi. Ndinoti upi neupi ari muzimbabwe ane kodzero auti mapolitical rights kutsigira bato ripi neripi raanoda kutsigira. Sazvoti munhu anoshanda kumasoja, anoshanda kumapurisa, nditicha, hazvitaridziwi pabumbiro remutemo. Munhu sanotsigira bato raanoda kutsigira is a right. Kana right iyo yakukanganiswa munhu afanoda kumatare dzemhosva kunotaridza kuti kodzero dzangu dzakudi dzakutyorwa.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti kubva muna 2010 vanhu vanodarika 200 vakasungwa nekunemererwa mhosva dzekuzvidza mutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.